mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu, 773. Vakawanda vari kushora kukwidzwa kwemari dzokufamba nemabhazi eZupco. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu, 773, zvichitevera kufa kwevanhu makumi matanhatu, 60 nezuro. Vanhu mazana matanhatu ane makumi masere nevapfumbamwe, 689, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana maviri ane makumi manomwe nevapfumbamwe, 279. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mashanu nemumwe, 151, vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine gumi nevatanhatu, 116, vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mashanu nevatatu, 53, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevaviri, 27,892. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvisere zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevaviri, 17,372. Vanhu vakawanda vari kushora dano rehurumende rekupidza mari dzekufambisa dzemabhazi eZupco munguva iyo vakaomerwa nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vasina kufara nekukwidzwa kwemari dzekufambisa ndivaAta Changara, avo vanoshanda muchitoro chinotengesa zvekudya.
Iyo nokwidza nguva yelockdown seiko, vanhu vachitorera ndidzopinda mutaoni achimwe achiti mari dzacho tinodziwana kubiko dzemazubo. Saka kumakwidziro avo atingi kuti vangachitotagita kutoti hano munhu akutongoonotika randitongokwira zupo iroro, kozi sezvo usina tsamba kana uchitongoburuka muzupo unenge uchitongobvumidzwa kupinda mutaoni. But minoti manje nemanetsero ari kuita mari dzacho vanhu vachifunga kuti tinofambika tofamba sei, tinoita sei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mushandi wehurumende asina kuda kuzivikanwa nezita, anoti hurumende iri kuratidza kuti haina hanya nevashandi vayo sezvo vakawanda vari kushanda nguva ino vari vashandi vehurumende. Mushandi apomera hurumende mhosva yekuita izvi senzira yekuda kutora mari dzeCOVID-19 allowance dziri kupiwa vashandi vehurumende. Asi mumwe mushandi vaNelson Chajika vanoti mari inobhadharwa paZupco ishoma zvikuru, zvekuti vakaramba vachibhadharisa mari shoma zvakadai hapana mamwe mabhazi anotengwa.
Yanga yato ninguva isingakwidzi bhazi ukada kuzotariso mari yacho iri kubhadharwa. You can't say kuti unokwira bhazi for according to US dollar ndi tangira kukwirwa about 16 cents, ndiri kuenderana neninginika 16 cents, at the end of the day since it's viable for Zupco kuti irambe ichiita operational anenge wangooperate loss noguma tenchiuraya mabhazi kuona kutadza kutenga mamwe mabhazi.
Kukwizwa kwaitwa mari dzekufambisa nezupko kwabva kwaita kuti dzenzane nemari dzanga dzichibhadhariswa nemotokari dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti tsviriyo. VaSamuel Marimirofa avo vanotakura vanhu zvisiri pamutemo vanoti havasi kuzokwidza mari dzekufambisa senzira yekukwezva vafambi kuti vasiyane nekukwira mabhazi ezupko. VaMarimirofa vanoti vanhu vanga vachikwira motikari dzavo kunyange dzanga dzichidhura sezvo vachisvitsa munhu paanenge achida.
Because vanhu vaimbouya kumatsiriwo apa vachaenda kuzokuva futi kumatsiri, saka advantage taanayo nokuti tirobva taita matrips edu akati wandei. Tsiriyo inosvika panzvimbo paunenge uchienda, kana uchienda zvakafanana nadndr kana uchienda kana econet pivet inonosvika papo.
Nyanzvi inoona nezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute vaNyasha Muchichwa vanoti kukwidzwa kwemari dzekufambisa nezupko hakushamise sezvo gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakapa mukana kumapazi ehurumende kuti akwidze mari zvichienderana nekukwira kwezvinhu munyika.
Taita sakukwira kuri kuita mapurizi munguva ino iyi hazvinyanyotishamisa, nekuti tikatarisa bhajeti rakabuda gore rapera, minista vefinance vaitaura kuti magovernment departments nemagovernment agencies anofanira kukwidzawo mitengo yavo chienderana nemukwiriro unonge uchiita consumer price index, iyo inorerekera kukwira kunoitawo inflation. Saka kukwidza kuri kuitwa kunyanya mwedzi uno waJanuary hazvinyanyoshamisa, nekuti zvazvagara zvakatarwa kuti magovernment departments achakwidza mitengo ya.
Patabvunza kuti sei mitengo yezvinhu zvakawanda iri kukwira munguva ino iri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba, vaMuchichwa vati vanhu vari kutengesa vashoma pane vari kuda kutenga, nokudaro zvinhu zvinobva zvadhura. VaMuchichwa vanoti chimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvikwire mitengo inyaya yekuti mabhodha akavharwa, nekudaro vanowana mukana wekubuda kunohodha vanobhadhara mari yakawanda, izvo zvinozoita kuti vakwidze zvinhu zvavanenge vachitengesa. Zupko yakwidza mari dzekufambisa rwendo rwanga ruchibhadharwa madhora 16 rwave kubhadharwa madhora 30, uko rwendo rwanga ruchibhadharwa madhora 24 rwave kubhadharwa madhora 40. Mutauriri wezupko muzvarisikanyiswe Ncube vanoti vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vawedzera mari idzi sezvo vave kuita mari shoma zvikuru nekuda kwekuti vanhu vashoma vave kushandisa mabhazi panguva ino sezvo vakawanda vasiri kuenda kumabasa. Vatiwo vakapiwa mvumo yekukwidza mari negurukota rezvemari vaNcube. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunura Ijena.
Bato rinopikisa reMDC Alliance rabudisa mashoko ekushoropodza mafambisiro arinoti akaitwa sarudzo dzichangobva kuitwa muUganda, richiti sangano reAfrican Union rinofanirwa kuferefeta nyaya dzese dzekurayiwa kwevanhu pamwe nekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Gwaro rabudiswa nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance, Muzvare Gladys Hlatwayo, rinoti kukundikana kwemasangano ekunze kubuda pachena achikurudzira sarudzo dzakachena kunoita kuti kuitwa kwesarudzo muAfrica chingove chinhu chinongoitwa sekuzadzisa chirevo. Gwaro iri rinoti izvi zvinosimbisawo utongo hwevatungamiri vanotonga nedemo. Sangano rinotungamira sarudzo muUganda rakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaYoweri Museveni ndivo vakakunda vachiteverwa nevaikwikwidzana navo vaRobert Kyagulanyi vanozivikamwa saBobi Wine. VaKyagulanyi vakatozivisa kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo. Ukuwo bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri kukurudzirawo kuti zvakabuda musarudzo zviverengwe zvekare neboka rinenge rakazvimiririra, uye kuti zvipomerwa zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka zviongororwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo kuti tinzwe pamire bato ravo.
Sarudzo dzekuyu Uganda dzichangobva kuitwa dzakati shamisa zvikuru nekurwadziwa nekutambudzwa kwaiita vana vekuUganda, kutambudzwa kwaiita masupporters aBob Wine nevamwe vaikukwidza musarudzo nehurumende yaUN7. Zvinotiratidza kuti madictators akati wandei muno muAfrica haasi kuda kuti vanhu vemunyika yavo vanga vachiita zvinhu vakasununguka. Takaona vanhu vakawanda vachiurayiwa, takaona vanhu vakawanda vachisungwa, takaona vanhu vakawanda vachirohwa nemaauthorities. Zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Asika vaHlatshwayo, tiri kuona kuti kune mamwe masangano nedzimwe hurumende kusanganisirawo dzekumawirira dzakatoti sarudzo dzakafamba mune zvakanaka kunyange pakaita hapo kunetsana pano nepapo. Zvinokusiyai papi imi sebato?
Nyaya yekuti pana nhingi ati zvakati kana nhingi ati zvakati handiyo yakakosha. Nyaya yakakosha ndeyekuti vanhu vakasungwa, nyaya yakakosha ndeyekuti vanhu vakaurayiwa, nyaya yakakosha ndeyekuti vamuseveni vakavhara indaneti, vamuseveni vakarambidza maobservers aibva kune dzimwe nyika kuti vashande kusanganisira nevatori venhau vaBob Wine nevamwe vanga vari mumaelections imomo vaida kuita mapuresident vairambidzwa kukamera zvakanaka vachidziviswa kuenda kumarallies. Ndo zvinofanira kunge zvichizikanwa zvekuti nhinga zvoti zvakati handizvo zvatiri kutarisa isu semusangano. Munozviziva toita zvinhu zvedu pajikerere, toda kutarisa nyaya sezvairi. Hativanzi vana veZimbabwe nenyika dzose pasi rose vafanira kuziva kuti maelections kana sarudzo dzekuUganda hadzinofambiswa zvakanaka.
Pane vamwewo vari kuti imi muri kugunun'una nekuti vamaida kuti akunde Bob Wine akakundwa navamuseveni. Munoti
even isu tikada Bob Wine hapana zvazvinobatsira. Chikakosha kudiwa nevanhu vekuUganda, and nyika yese yakazviona kuti Bob Wine aidiwa kuUganda. And isusu handiyo nyaya yatiri kutaura kuti aifanira kugwira ndiani, kwaifanira kungohwina munhu anodiwa kuUganda. Ndo nyaya yatinoda chete. Ndo saka mutora tichinetsane ZANUPF. Nyaya iripo haisi nyaya yekuti nhingi, inyaya yekuti vanhu vati chakati. Ndo nyaya iripo. Unofanira kunge uri munhu wasarudzwa nevanhu, kwete kuti uri munhu washandisa masimba ako nekuti uri purezidendi, uri pachigaro, une masoja, une mapurisa, une zvakawanda, une mari yenyika yauri kushandisa kuita zvinhu zvisina kunaka kune vamwe makandidates, kushandisa mari yenyika kukambenesa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa sebato?
Tinokurudzira Africa yose kuti inge ichitarisa izvozvo neAfrican Union kuti ikurudzire nyika dzakawanda dzemuAfrica dzitevedzere gara rakatarwa neAfrican Union muAfrican Charter maringe nezvekuitwa kwemaelections, maringe nezvekubatwa nekutungamirwa kwenyika. Ndozvatiri kukurudzira semusangano kuti kudorwa kweropa hakuna kunge kwakanaka, kusungwa kwevanhu hakuna kunge kwakanaka, kurohwa kwevanhu hakuna kunge kwakanaka, nehurumende inenge iripo zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvatisingakurudziri. Saka nyaya iyi yekurayiwa kwevanhu ngaiongororwe. Tiri kukurudzira African Union ngaiongorore nyaya iyi yekurayiwa kwevanhu nekupondwa kwevanhu kuUganda.
Matimi zvakaitika kuUganda zvinofanira kuongororwa nemasangano akaita sana African Union. Masvitsawo here chichemo icho chokuti sangano iro ritore matanho iwayo?
Ndinofunga tatora danho rokutanga semusangano. Ndinofunga maona chinyorwa chaitwa nasecretary wezveinternational relations mubato redu reMDC Alliance Muzvare Gladys Hlatshwayo vapa bhara zvatinotarisira semusangano kuti zvinge zvichienda. Runyorwa urwu wafamba kwese pamunofunga kuti kunofanira kunge chisvika rasvitwa kwese kuti vanhu vaone kuti isu semusangano, musangano wevanhu, tiri kuonawo sei kana tiri kukurudzira sei muAfrica kuti zvinhu zvinge zvichifambiswa. Chatinoda kunofanira kunge kune free, fair and democratic elections.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukon kuwanikwa mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vanoti mapurisa achaongorora zvakataurwa namuzvare Sipho Ncube Mazivuko zvekuti vakabatwa chibharo namuzvinafundo Jonathan Moyo makore gumi nerimwe apfuura. Muzvinafundo Jonathan Moyo vanoti ndezvemanyepo. Herald rinoti bazi rinoona nezvamamiriro ekunze Meteorological Services riri kuramba richiongorora rimwe dutumupengo Eloise rinonzi riri kuungana munyanza yeIndian Ocean uye rinogona kusvika muMozambique nemusi wechina richinzi rinogona kusvikawo muZimbabwe pakupera kwesvondo. MuHerald mekare vagari vemimisha yakawanda yemugweru vanonzi vari kubuda mudzimba dzavo vachienda kunzvimbo dzisingasviki mvura mushure mekupindwa nemvura kwedzimba dzavo zvichitevera kunaya kwemvura zhinji muguta iri. Mvura inonzi yakanyanya kupinda mudzimba dziri muWoodlands Park, Clifton Park, Mukoba 4 neMukoba 13. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoshuvirawo kuti dai munyika yedu yeZimbabwe kuti vakaona kuti mutungamiri uyo haachakwanisi kutungamirira nyika ngemwazvo vovhotera umwe mutungamiriri opinzwa pachigaro, tichionawo kutongawo kune vatungamiriri vanenge vachitevera nekutambidzana masimba kuti opposition inofanira kuti itongewo munyika. Maamericans ipapo ndinovatenda. Izvozvo tinozvishuvirawo munyika yedu yeZimbabwe kuti dai zvirizvo zvinoitwawo, tichionawo kuti kunyange MDC ikatonga vezanupiefu vakaona kuti yakureswawo vombovhoterwawo vopindawo pa10 years, pa5 years zvichingodaro. Ndinoona kuti nyika yedu ingaita nyika inobudirira, ingaita nyika inotarisika, uye ingaita nyika ine mabasa. Vana veZimbabwe vangakwanisa kudzokera munyika mavo vachishanda kana vamunangagwa vakaita mutongo iwowo wekuti vanokwanisawo kubva pamasimba vechipindawo maopposition zvichingochinjanwa zvichingodaro. Matenda zvangu.
Makadi dzenyu vashamarari vestudio 7, vana mukoma Tanenoka Wande, vana mukoma Blessing Zulu, vana mukoma Thomas Chirikasi, vana mukoma Jonga Kandemire, mese nevatisina kureva tinokudai. Mashoko angu madiki diki andinoda kutaura paEmerson Dambudzo munanga pamwe chete neZANU-PF yake. Handizivi kuti vari kutambudzirei vanhu, vari kushungurudzirei vanhu. Vanhu tiri mudzimba, vanhu vakavharikwa mudzimba, mabasa akavhagwa, vanhu vane nzara, vanhu havari kudla, vanhu havana mari. Ivo bishi kusunga vanhu. Vari kuvasungirei vana Jacob Skara? Vari kuvasungirei vana mukoma Chingoni? Vakatadzei? Vakaba kumba kwani? Vakarepa ani vanhu ava? Imhosva kunyora paTwitter kana paFacebook kutaura kuti mupurisa rova munhu angari mukombe ane mwana wa ana mai vake mwana angari mukombe namai vake akafa. Imhosva iyoyo munyika yakasununguka ine 40 years ya ichindi yakasununguka yoita mhosva iyoyo. Itai zvenyu vakomana veZANU-PF, itai, zvichapera. Chimwe nechimwe chine nguva yacho, hakuna chisingaperi. Chingoma kana choririsa choda kudambuka. Itai zvamunoita, kana muchigona nyanyisai chose kusunga tose, but zvichapera chete. Zvinopera, zvinopera, ndokupikirai, zvinopera. Ndatenda zvangu, ndinonzi mukoma Pia.
Kwazuwai vatereri, kwazuwai mose, vangadai vari kupi, vashamarari. Inini ndina mashoko mashoma. Mashoko andinawo ndekuti ndiri kurangarira kana kutondera zvakarehwa naJoshua Nkomo achiri mupenyu fabe kuma83-84. Achiti ukaona pati kana mutungamiriri anotumira vanhu kurova kana kuuraya vanhu kuti mundide, muzive kuti haana sapoti, haadiwi. Saka ZANU-PF ngaigare yakazviziva izvozvo zvokuti haidiwi, ndokusaka ichishandisa chisimba chokurova hakuna mukadzi angagara pamba pako ane mufaro nokuda kwemboma kana kuti nokuda kwamaitiro akaipa. Hakuna mukadzi anogara zvakadero. Saka nesu hakuna chedai mukamborova mukadii. Tinga pretenda asi chokwadi chiripo hatikudei. ZANU-PF hatiide. Titori nehama dzakawandisa, dzimwe dzakatofira muhondo, dzimwe dzakauya. Asi chandinoda kukuudzai ngechekuti hamudiwi. Time yenyu is up.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki pamusoro penyaya yekuparara zvakanyanya kwechirwere checoronavhairas munyika. Bazi rezveutano rinoti munyika mave nevanhu vanodarika mazana manomwe nemakumi manomwe 770 vafa nepamusana pechirwere ichi. Tichatarisawo zviri kuitika muAmerica panguva iyo paine gadziriro rekugadzirira mutungamiriri wenyika mutsva vaJoe Biden nemusi wechitatu. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwana chitatu, vaJoe Biden vachatoreswa mhiko yekuva mutungamiri weAmerica vachitsiva vaDonald Trump avo vachapedza utongi hwavo nenguva dza12 mangwana masikati. VaTrump vakazivisa kuti vanenge vasipo panotoreswa vaBiden mhiko. VaTrump vachataura nevatsigiri vavo kunhandare yendege yeAndrews Air Force Base pavanenge vave kuenda kumuzinda wavo kudunhu reFlorida. Izvi zviri kushorwa nevazhinji vanoti vaTrump vari kuedza kuvhiringa mutambo wekutoreswa mhiko kwavaBiden. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump vanongozvinetsa zvavo sezvo pasina zvavachagona kuita nenyaya iyi.
Mafambiro ari kuita kutambudzana kwamasimba pakati pehurumende yavaTrump neyavaBiden ari kufamba zvakanaka chaizvo. Nyange zvazvo vaTrump vakarambisisa kubvuma kuti vakadyiwa pamaelection apfuurayo, asi izvozvo hazvimisi kutambidzana kwamasimba pamutemo. Zvekare vakaramwa kuti havasi kuzokwanisa kuenda kunotambidzana masimba acho ikoko vachabvawo muwhite house aday before pavavagadziwa vaBiden. Asi zvose zvokugadzwa kwavaBiden zvichafamba nenzira kwayo inotevedzera mutemo webumbiro webumutemo weAmerica.
Nyaya yeavo vakaita bongozozo paCapitol Hill zvondirapfuura yasvika papi? Chii chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi?
Zvakaitika zvokuti vaTrump vakataura mashoko akaita kuti vanhu vavo vainde kuimba huru youtongi hweAmerica, US Capitol, vagondopasa vagopinda. Zviri kuongororwa namapurisa makuru muAmerica anozikamwa pasi rose kuti vanoita basa ravo nenzira kwadzo. FBI iri kusunga vanhu vose vari kuonekwa pamapikicha ari kuonekwa pasi rose ayaya vachitongwa nemhosva yekuti vakasvika pava vasingafaniri kusvika, vakabata zvinhu zvavaka vasingafaniri kubata. Vamwe vacho vakaba makombiyuta akabiwa. Vose ivavavo vari kusungwa, vamwe vacho vari kutsvagwa.
Zvirongwa zvekutoreswa mhiko kwavaBiden mangwana hwasvika pakadini?
Pari zvino tinoona kuti hurumende yeAmerica yakaisa masoja kunzvimbo yeCapitol yendiyo chazogadzwa vaBiden. Nokuona kuri kuonesa masoja anosvika 25,000 vamwe vanovatamo mukati nokuzhe vanopinda muguta iroro, guta guru reAmerica, Washington DC, vari kusechwa vachibvunzwa zvitupa zvavo kuitira kuti kutambidzana masimba kuAmerica kufambe nenzira yako yakwagara kuchifarira kufamba nako kubvira patanga utongi hweAmerica mugore ra1976.
Pane nyaya ya Trump yekupomerwa mhosva ichatongwa kana Biden vagadzwa. Munoiona sei nyaya iyi? Ichabatsira chii kana kuti pane zvaingakanganisa here maererano nekutonga kwaBiden?
Handioni ichikanganisa ku matongero ava Biden, asi kuti chinhu chinofanirwa kuitwa kuti muno maAmerica nepasi rose zvikwanisike kuonekwa kuti hapana uri pamusoro pomutemo. VaTrump vakakanganisa, kwete kukanganisa kwavazoita ike zvino kutumira vanhu vavo kuimba huru yamatongerwo enyika. Aiwa, vane dzimwe mhosva dzavakatenge vakanganisa kana kufonera kwavakaita vanoona nezvamaelection kuGeorgia, pamwe chete nokuzombofonera kwavakaita kunyika yeUkraine zvakainvestigatewa zviya, vakakona kuzonyatsokupuwa mhosva zvakanyanya nokuti vanga ari mutungamiriri wenyika. Saka pavanobuda apa, mhosva dzinovateveravo idzodzo dzavakaita idzodzo vaBiden vakakwanisa kuramba vachienderana nomutemo waAmerica kuti wakanganisa mhosva unofanira kutongwa. Mhosva idzodzo ndizvo zvingatoita kuti utongi hwavo huonererwe mudenga, kuti aiwa, asi munhu unoda kutsika-tsika mhosva dzomumwe munhu nokuti une mari kana kuti wakamboita mutungamiriri wenyika kana kuti wakaita sei. Saka zvinobva zvaratidza zvekare ivo vatungamiriri vachazouya veAmerica kuti kana vakaita mhosva dzavanokwanisa kuita utongi hwavo hwaakunopera, hazvirevi kuti mhosva idzodzo dzinoregererwa. Aiwa, munhu unoenda nemhosva dzake kwaanoenda nemhosva dzake ikoko agobatwa.
Mataura nyaya yemhosva dzinoregererwa, tiri kunzwa kuti vazhinji vari kuita mari yokukumbira ruregerero kuti vaTrump vavaregerere mhosva dzavakapara. Munozviona sei? Chii chiri kuitika apa? Zviri pamutemo here?
Zviri kuitika apa zvokupa mari kune dzimwe nhengo dzavaTrump, mari izvosva kuna vaTrump, hazvisiri pamutemo izvozvo. Kana zvikange zvaonekwawo ndizvo zvinoitwa vaTrump vacho vachinge vazoregerera vanhu ivavo mhosva, zvinhu zvichaongororwa zvekare vanhu vagosungwa. Asi vaTrump somutungamiriri wehurumende vane simba rokukangamwira vamwe vanhu vanenge vakaita mhosva dzenyika dzeanonzi mafederal mhosva dzenyika yeAmerica yose, kwete mhosva dzinei dzakaparwa kumastate kana kwatingati kumaprovinsi. Saka vane simba iroro, asi simba ravasina isimba rokuti vangazvikangamwira ivo mhosva dzavo dzavakaita ivo pachavo. Nokuti zvinozoitika ndezvokuti munhu akazvikangamwira mhosva dzake achishandisa mutemo waanawo, inzira yekuti oti unenge achibvuma kuti ini mhosva ndinayo ndaakuzvikangamwira, wozobatwazve nemhosva yacho iyoyo kuna mamwe mapato anenge akuti kuzvikangamwira kwawaita wabvuma kuti une mhosva. Saka vamwe vanhu vasiri hurumende vanenge vaane simba rokusungisa vaTrump ivavo sevanhu vane hama dzakafira kuCapitol ikokoko, kwavakava vatumira vanhu vavo vanogona kuzovadii kuzovasungisa.
VaTrump vari kuti havasi kuzoenda kunoona vaBiden vachitoreswa mhiko. Zvinhu zvakanaka here izvi? Zvakamboitika?
Zvinhu zvisina kunge zvamboitika munhoroondo dzamatongerwo eAmerica. Zvekare zvinhu zvakashata chose kuti kana wapuwawo masimba, panopera masimba ako hauchakwanisiwo kunopawo umwe sokupuwa kwawakaita. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvo. Asi sokuziva kwedu kubvira kutonga kwavaTrump, munhu uya une chiramwa, munhu uya usingadi kuregerera vamwe vanhu zvimwe zvinhu, munhu uya une chindini.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Chandiona kambo kanobva kumutakabvu Pio Farai Macheka. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu, 773. Vakawanda vari kushora kukwidzwa kwemari dzekufamba nemabhazi eZupco. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi, apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.